Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi chitatu chivavuna in 2018. Nengo ziparamende dzinoti hurumende yakundikana zvikuru kugadzirisa dambudziko rakatarisana nevashandi vekuhwange koliari uko kune madzimai ari kuratidzira mazuva ose achiti varume vavo havasi kubatwa zvakanaka panyaya dzemihoro. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe roenda kumatare richida kuti matare aya amanikidze gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi kuti vavandudze mitemo yesarudzo sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Masangano akazvimirira oshora zvikuru Zimbabwe Electoral Commission nekunonoka kwayo kushambadza mazuva ekuti vanhu vaongorore gwaro revavhoti. Mutambi aive nemukurumbira Lawrence Simbarashe Bonzo anoradzikwa kuchitungwiza. Gadziriro yemaWarriors ye-2018 Kusafa Cup yoita manyama amire nerongo sezvo vatambi vanobva kuEngland vasina magwaro ekufambiswa emuZimbabwe sezvinotarisirwa pamutemo. Muchirongwa cheDiaspora Forum Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa misangano iri kuitwa kuBritain nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, ukuwo nemimwe misangano yakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuQatar kuti misangano iyi inorevei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakangano ikutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.